A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, November 5th, 2018. This is Live Talk, and I'm Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about Zimbabwe's mining industry that is almost on its knees amid reports that an oil discovery worth billions of dollars could be in the pipeline.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voindebele.com.
Once again, thanks for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk this evening. We are talking about the state of the mining industry.
Last week, the government announced that the country's sole mining company, Wange Colliery, is going to be placed under administration.
This led to the Johannesburg Stock Exchange and the London Stock Exchange today to suspend the Colliery company from the stock market.
However, amidst the gloom and doom, an Australian company, Invictus, reportedly said there could be some oil and gas deposits in Muzarabani, Mashonaland Central, near the border with Mozambique.
However, the company was quick to point out that there were still some prospecting to be done to determine if at all there is some gas.
In Lupane, Matabeleland North, natural gas reserves were discovered in the Lupane-Luwimbi area a few decades ago, but commercial exploitation has not yet taken off.
To join the show right now tell us what you think about all this and more, please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
And remember to phone us directly to join the show on 001-202-619-2077 and we'll call you back. The number again, 001-202-619-2077. Yebo, Chris.
Yebo, Jonga. Lamhlanje ke zulukandaba siyadibana ku Studio 7 Live Talk lapho esixoxa khona ngendaba zokwenjiwa ukwenjiwa ke mining ngesilungu. Siyazi ukubana akumanga kahle ama imigodi eminye sivaliwe eminye sisasebenza layo kodwa hayi ayihambi kahle. Kodwa kuthe ukukhulunywa konke lokhu sabona inkampani ye Australia ethiwa na Invictus isithi kungaba kule mali eningi kakhulu duze le lomngcele we Zimbabwe le Mozambique eMzarabani kuthiwa khona kungaba lamafutha ezimota ioil njalo kube le gas okungaba imali eningi kakhulu okungatholakala sifuna ke ukuthi sixoxe ngakhona lokho siyazi ukuthi zikhona ezinye indawo ezifana lelupane elupanela kokuthiwa kule gas eningi kakhulu ukuthi kungenjiwa igas le iZimbabwe ingazithola isikwelinye izinga kwezenotho lapha ukuthi kungani kungenjiwa asazi ke sizaba sixoxisana ngakho konke lokho Jonga.
Ndizvo zvo vadiwa vateereri nevatariri, nhasi tiri kungoda kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvezvicherwa kana migodhi muZimbabwe. Nyika yanga iri nyika yaigara yakasimudzwa nezvicherwa, asi mamiriro akaita zvinhu munyika pari zvino ari kuratidza kuti zvicherwa zvinenge zviri kudzikira. Mazuva apera takatonzwa kambani yeRio Zim ichizivisa kuti iri kuvhara migodhi yayo mitatu nekuti zvinhu hatisi kufamba sezvanga zvichitarisirwa. Kwotiwo kuhange kunobva marasha uko takanzwa kuti iri kusangana nematambudziko mugodiwo wange uri kusangana nematambudziko zvakaita kuti utobviswa pamisika yemari kuJohannesburg Stock Exchange pamwe nekuLondon Stock Exchange nenyaya yematambudziko iwawo takaonawo nyika yakamboita chipatapata kwaita mangoda kwa marange uko vanhu vakafunga kuti aiwa nhamo dzese dzakupera nyika yakusimudzwa nemangoda asi vazhinji nanhasi vachakangotarisira kuti zvakabuda mumangoda zvakaendepi mukati mekuchema chema imomo pane mashoko ekuti nyika ingangowana tiri kutaura kuti ingangowana haisati yawana ingangowana mafuta angazoshandiswa mukufambiswa kwedzimotokari yatingati oil pamwe chetewo negasi rinenge richishandiswawo mune zvakasiyana siyana zviri kutariswa kuti zvingangonge zviri kumuzarabanuku pane kambani yekuAustralia inonzi Invictus iri kutanga iyo kuita ongororo yekuti vaone kuti zvinhu izvozvo kana zvirimo oil negasi zvine uwandu hwakadii zvii zvinodikwa kuti zvinge zvichikwanisa kufukurwa kubva pasi kutorwa kubva pasi inguva inenge ichifamba iyoyo zvinhu zvichiitika asi tarisiro iyoyo inoitawo kuti hope yezimbabwe inge ichiita live kana kuti inge ichisimudza mweya yevana vezimbabwe panguva yenyika iri kutarisana nematambudziko ndozvatai tikurukure nhasi tinzwa kuti imiwo sevateereri munoona sei nyaya iyoyo ndinonzwa kuti tavana vafarai maguhu vanove mukuru wesangano recenter for natural resource governance vari parunhare mukati mevamwe vedu vanyarikana vatiinavo muchirongwa vamaguhu tokutambirai muchirongwa vamaguhu nyaya yatiri kukurukura haisi itsva yatingati iri kutanga kunzwikwa pano pastudio 7 asi taatisati tamboigarirawo pasi kuti tiizeye nevateereri vedu nevatariri inyaya yekunzi nyika ingangowana zvicherwa zvinoti oil kana mafuta negasi kumuzarabani imiwo muri mumwe vanhu vanoshanda nenyaya dzezvicherwa izvozvizvi munotiwo nemashoko iwayo
chekutanga ndinoti zvinokwanisa kudaro kuti mafuta anokwanisa kuwanikwa kunzvimbo yemuzarabani tichitarisawo mamiriro enzvimbo iyoyo uye tichitarisa kuti nyika ino yakaitwa exploration yakanyanya steriki panguva yeutongi hwemabhunu saka vari kunze kwenyika inoyi vane ruzivo rwakapetwa kudarika hurumende iri kutonga nyika inoyi hurumende yedu haina ruzivo haina shungu yekuda kuziva kuti pasi apa panei chavo ndechekuraramazve hwakumukwaku chekuti changoonekwa ipapo vanobva vangobvuta kuti chaachangu saka ndinotenda kuti kambani yeInvictus iyi ine ruzivo rwayakatambidzwa runoratidza kuti nzvimbo iyi ine mafuta asi dambudziko reapa kuchiti kana mafuta acho ariko zvechokwadi zvinorevei kuvagari vekumuzarabani zvinorevei kunyika yezimbabwe zvinorevei kuupfumi hwenyika yedu tinobva tadzokera pavara rinoti resource case zvinoreva izvo kuti nzvimbo dzine zviwanikwa zvakawanda zvinowanikwa pasi apa nzvimbo idzodzo dzinotambudzika kuti dzibudirire nekuda kwekuti vatungamiri vasina kururama vanoshandisa mikana iyoyo kuzvipfumisa ivo nekubvuta vanhu kuvabvutira minda yavo kuvauraya nezvimwe zvakawanda zvinoitika munzvimbo dzinenge dzawanikwa maminerals ivavo saka tinoti tine urombo zvikuru tinoti nematambudziko kune vanhu vekwamuzarabani nekuda kwenyaya yeoil iri kutaurwa iyoyo muchaona kuti kana chiri chokwadi ichocho 10-15 years from now nzvimbo iyoyo iri kunzi ine oil ichange iine urombo hunodarika zvavariko zvine izvi ende ichange iri nzvimbo inoshupika zvakanyanya uye kufamba kwevanhu vanenge vachimbunyikidzwa ichava zvekare aprotected area yekuti hama nehama dzichapaurwa zvekuti havachakwanisi kumhoresana kana vasina kupiwa tsamba yekuti vaende ikoko saka mashoko anosuvisa zvikuru kuti nzvimbo yemuzarabani nzvimbo yakanyarara kudaro inonzi yawanikwa mafuta eoil
asi vamaguhu mashoko enyu vamwe vanogona kuaona sekunge ari kudiscourage kana kudira mvura pamweya webudiriro wakatarisana nenyika pari zvino amuone kuti chinga chini chakanaka kuti mumbopowa mukana nyika muone kuti iri kuenda kupi munyaya dzezvicherwa nekuti nyika dzose dzatinonzwa dzakabudirira nezvicherwa kunotoone vamwewo community vanoaffectwa.
Zvakati siyane ijonga tichitarisa kuti hurumende iripo iko zvine izvi ndiyo the same hurumende yakatora Marange, vakatumira mauto kwaMarange. Actually president vedu ndo vanga vari minister of defense akaenda mauto kwaMarange vakaita zvavakaita ikoko. Vice president vedu vachiwenga ndo vanga vari commander weZimbabwe Defense Forces. Zvinhu hukoronera hwese hwaitika mining sector ukada kuti unosvika pedyo nepazviri kuitika pane vanhu vanotanga kubuda mazita avo. Panobuda mapoliticians eZANU-PF, panobuda masoja vakuru vemauto, panobuda mabusinessmen vari linked kubato reZANU-PF. Saka handifunge kuti tichatarisira kuti pachave ne approach itsva yekuti kana tichinge tawana zviwanikwa izvi tingaite sei kuti nyika yedu ibenefite kubva pazviri. Saka hatidi kuti tirambe tichitenderera panzvimbo imwe chete ansa taakutoiziva kuti hurumende yedu pfungwa dzavo vanhu vari mugovernment iko zvino izvi ndedzekuzvipfumisa ivo. Havana plani yekuti nyika yedu ingabudirire sei. Dai kwakuri kuti vane hurongwa chaihwo chaihwo, hataingonzwa nenyaya yekuti Invictus chete vaitora maengineers vemuno muZimbabwe muno, vaitora finance experts emunyika munomu vonyatsa kuungurura because muka hamunga trust vanhu vekunze kuti vanokuudza ichokwadi. Chekutanga tikakuziva kuti kana kuri kuti oil yacho iripo yakawanda zvakadii, asi kana paine vanhu vekunze kuti munongokandira zvese kune Invictus tichanyeperwa kunzi oil iripo ishoma shoma. Vamwe vanhongodya ivo obva wapiwa mari dzavo, then the next thing munenge makunza kuti oil yadi yapera, asi vanenge vabuditsa mabarrel zviuru nezviuru. Saka kusiyiwa kwevana vemuZimbabwe pahurukuro idzodzo zvekuti president vanenge vachingotaura ivo nemaAustralians zvinopangidza kuti pane kusarurama kuripo pakufamba kwebasa iroro rekumuzarabani.
Chris Timbozgo nerurimi rwechirungu kubva kuna vamagume boy. May have a question or two to throw to him.
Yeah, before we do that, we have a short video about when the news broke out about the discovery of the oil. The discovery, not discovery. Let's go to it.
We have since been advised by Invictus that the findings are positive and they point to oil and the gas deposits in this area. The government of Zimbabwe will work very closely with Invictus to ensure that Invictus realizes its plans to sink an exploration well by mid-2020.
That there was the president, Emmerson Mnangagwa, you know, that was when he was talking about this issue, which seems to be not really yet confirmed. So, Mr. Magoo, what do you make of the news at first? We were told the journalists lied. It's not really what the president meant when he said there was some discovery. What was your take on that?
I think it may just be a matter of semantics, you know, on discovery. What is clear is that there is some information which was passed on by Modbel to the government of Zimbabwe, which Invictus is acting on. So I think the problem was only the use of the word discovery. But Invictus is not denied its intention to sink a pipe to explore. explore whether there is oil or not in Nzarabani, and to explore if there is oil, whether it is economically viable to extract. So I wouldn't say there is much difference between what the president said and what Invictus is saying. Both are in agreement that there is an exploration project that is about to take place in Nzarabani.
Yes, Mr. Magu, I don't know how well vested you are with the news of the gas, the methane gas deposits in Matabeleland and north in Lupane. We understand there's lots of gas down there, and the government has put in lots of money there, both in exploring and, you know, other investigations. What do you know about that?
What I just know is that, of course, there are billions upon billions of cubic meters of, is it cubic meters, of methane gas in Ilopane. That is well known, and the government has agreed on that. But where our projects are stalling is the issue of corruption, where any investor who must come and extract there, he has to overcome a lot of bottlenecks. They have to cut many corners. They have to pay the who is who in government for them to finally explore. That's why there are many intentions to invest, but there are very few who really move into large-scale production. It's simply because we are not ready to govern our mineral sector transparently and in a manner that can benefit both the communities where the extraction is going to take place and the nation at large. So it's a governance crisis where the leaders, those who are pulling the wagons of the state, are only focusing on one thing, and I'm ready to say this even before the president. He knows it. I'm telling the truth. We have corrupt people in government. We have people who must be in Chikurubi right now, who are masquerading as cabinet ministers. So the moment our government becomes focused on uplifting the lives of the Zimbabwean people, and the moment they begin to understand that if you are given a position, be it a ministerial, be it a president, be it a vice president, you are a servant of the people of Zimbabwe. The moment they understand that, then Zimbabwe is going to get on the development escalator and make decisions that promote sustainable development. But as of now, we are far away from that.
Despite the fact that they are calling the new government the new dispensation, you would have thought since things like the discovery of the gas in Lupane were done way back during the days of then-President Mugabe, what would, you mean the corruption would have come as far? Because right now we are seeing a situation where the government is eager, you know, to give hope to people to say we have discovered something. But a project like the Lupane gas project, it just disappears, you know, on the map, on the radar. Is there more to it?
I wouldn't really know the nitty-gritties as to what is happening, but right now, there is actually, I'm told by my sources in Lupane that there is actually a pipe which they drilled, and the gas is just disappearing into thin air. For whatever reasons, I don't know. But government must have a business mentality. We can't just sit there and allow our gas, which God gave us, to just disappear into thin air. It's going out. It's like you've got these domestic gas tanks. You know, you go there, you fill your tank, you bring it home, you just leave the pipe open. That's madness of the highest order. So I think government needs to sit down. It's like we have the technical competence to explore that, to extract the methane gas in Lupane. It's only that we don't have the right people in the right positions. We have got self-serving people who must make these decisions. But if government can sit down with the stakeholders, even with the Chamber of Mines, they can get really quality advice on how they can extract that methane gas in a manner that it profits the Zimbabwean people. But they are not willing to do that because certain corrupt deals must first sail through before we can talk of production.
Ah, Pakauma. Thank you so much, Mr. Magu. Please do stay on the line. We are also trying to reach Minister of Mines, Minister of Mines, Mr. Winston Chitando. We are trying to bring him onto the show, and we'll continue to do that. I understand we now have another guest on the show. Hello.
Hello.
Yes, Makadiva Chirumanzu. Aiwa ndirumutsvene tinotenda nhare dzadzichimbotinetse asi tinotenda kuti makwanisa kupinda muchirongwa. Nyaya tirikurukura ndiyo yekunzi kumzarabani kungangoita hupfumi hungasimudza nyika, mafuta negasi. Imiwo munotambirawo sei mashoko aya?
Kana zvichinge zviri zvechokwadi, zvunhu zvakanakisa chose zvinoita kuti nyika ibudirire. Ndofunga ruzhinji rweZimbabwe kana kunavo vakaterera, zviwanikwa zvomuZimbabwe zvakawandisa. Chatisina itechnology yokuti zviwanikwa izvi tizvibudise muvhu. Chatisina imari dzokuti tikwanise kubudisa muvhu. Ndosaka mukuru wenyika Vamnangagwa vachiti Zimbabwe is open for business. Zvinoreva kuti izvo vaya vane mari vakauya vakabata nehurumende, vakauya vakabatana makambani omuno muZimbabwe, vakauya vakabatanawo namaZimbabweans ari ikoko kwamuri kuna America, pasi rose kuti onai nyika yedu ine zviwanikwa izvi, ngati zvicherei. Kana tazvachegwa, kana pane chance yokuti production kana kumanufacture maguzi anoenderana ne iyoyo zvozogadzirwa mono, kana tine technology iyoyo tozoita beneficiation tozotengesa kunze kwenyika. Hazvishamisi nokuti Zimbabwe kana kuti Africa ino ufume hwakawandisisa pasi husati hwaexplorewa pachirongo.
But there are some, Mr. Chirumanzu, who are saying this will just come to zero, like what happened in Chiyadzwa, where deposits, minerals just disappeared. Nobody benefited from that. Do you think that will happen, or is the government still to account for the Chiyadzwa diamonds?
The problem we have with the Zimbabweans or with your so-called analysts or political analysts or economic analysts is that they comment on issues they don't have tangible evidence. Diamonds are wasting assets in terms of mining. Hence, if the so-called belt is no longer there, what do they expect the government to do? That is the number one. Two, people need to understand the value of diamonds that were mined and what, how was the foreign currency end used. If people have all those facts, then we are in a position to interrogate whether the government used that foreign currency to develop the country or not. But for us to simply comment on something which we don't accept, I think it is unfair.
Chris.
Yes, Mr. Chirumanzu. I think Mr. Farai Magu, the director for Center for Natural Resources Governance, on the line. Maybe he would like to have a word, especially regarding your statement. Mr. Magu?
Yeah, I really like the statement made by Mr. Chirumanzu that people should not comment about things which they don't understand. The issue of diamond leakages, it's something which there is a lot of information in the public domain. First and foremost, the finance minister who was entrusted with the national purse between 2009 and 2013, Tendai Biti, was on record saying that diamond revenues were not finding their way to the treasury. Nobody disputed him. It was clear. Second thing, the Auditor General, Mildred, she also highlighted that there were discrepancies in some of the reports which she received from these mining companies. Third point is that our diamonds were grossly undervalued by the mining companies. The only time that we got the actual value of our diamonds is when Zimbabwe sold diamonds in Antwerp in December 2013. That's when our value of our diamonds rose from $40 per carat to $79 per carat. The other thing, Zimbabwe was selling diamonds through criminals like a guy called Ackman Ikmad, who were playing middlemen between Zimbabwe and Dubai. And maybe finally, the former head of state and government of Zimbabwe, former President Robert Mugabe, made it very clear that Zimbabwe had lost something in the region of $15 billion. So who am I to deny that claim by someone who had all the intelligence information at his disposal?
Mm-hmm.
So I really agree that people should not comment about things which they don't understand.
Thank you, Amagu. Rambaya nyimuri parunare kwaita muteereri. Kabata oparunare. Vanyekete makadi.
Ndiripo angu makadi ngo majonga.
Aiwa tiri wapenyu. Tinotenda kuti makwanisa kupinda muchirongwa. Tipewo zvamakatakura.
Regaindi chekutanga ndoda kumbotaura kuna iye ataurwa navachiri manzi yekumarange. Kumarange uku unodza isitiri pedyo nayo. Dai zvanga zvakaoma kutengesa hazvo nenzira yekutengesa kunze. But waiti ukaenda pachiyadzwa uri gweja ukawana bhaya wongowana dombo rimwe chete wopuwa 10,000. Rimwe chete. Apo wana kapi yeti ya kaza na matumbu. Saka uri wani wa hebu na kubawabu kubadala chikuri jatati tunacho kuweo dibengi ya 8 billion. Pati urumende yeta magonyeti. Yuta za kubadala chikuri tibeti. Saka kwa kana saka daru wa irejea wakuti. Titi wangu pa magweja wote ingisa kumabaya haya. Yenda kutireja.
Yeah.
Nobody ndosaka Zimbabwe nasi uno iri pamananzombe nokuti zviripo zvainazvo izvozvo zvinomutsa hondo. Ndosaka kuchiyadza kwakakazombotanga kwaendeswa mapurisa. Mapurisa vakatadza kukontrola vanhu kukazopedzera kwava namasoja. Asi vanhu vaikonzeresa zvose izvizvi izvi vamwe vaiva maforeigners, malebanese nezvimwe zvakadero. Vanga vanzwa kuti kwaita uchi nomukaka. Saka hondo idzodzo hadzigoni kushayikwa. Zvavanotaura zvamagweja hazvigoni kushayikwa. Zvinongofanana negoridhi yezvino muno Zimbabwe. Magweja hambofi akashayikwa nokuti pano kudla. chandinga bumirana nacho ndichambotaro nava maguru kokuti maZimbabwe nzivano tama deals on behalf of government. It is either one havazivi zvavanoita chimwe chinogona kudaro chekuti chinenge chiri chinhu chokutanga kukuchiita. Then aya makambanizi anenge achiuya anenge anoruzivo vaakuziva nzira dzokunzvenga nazvo icho nechocho icho nechocho. Saka izvozvo zveizoda vanhuvo vane ruzivo vanokwanisa kudini kugadzirisa nyaya yacho kuti apa takuzotsotswa apa takuzodini. Manzwa mashoko ataurwa navamaguru okuti our diamonds were undervalued. Isusu we were novice in the dealing of diamonds. Saka waitoti ukatopuwa mari yakatoti wotofara kuti azvangu zvaita sezvataura umwe mupedzi mutauro wenyu wokupedzisira ati une kapu yamadiamonds unopuwa 10,000. Andibana nokuti hazivi kuti iyawo matombo yawo ari wedza much. Saka 10,000 kwari imari yaitoshamisa. Saka izvozvo hazirevi kuti kana tikazowana maminerals manere mangwana zvino izvozvo ndo zvichaitika. Saka chiripo ndechekuti maZimbabweans ngati zambei kubatana. Iye zvino shoko randingada kukurudzira ndoro kuti wow, kana zvinge zvakadero government yedu ngatingwarirei matsotsi aya akambovako kumadiamonds. Iye zvino zvichazowanikwa izvi ngatidekeshwa kuti tinoverenga kasmall print tonyatsa kukanzwisisa. Kana zvichiita that is more pretty nganyorwe nechishona ivavo vanoda kuinvesta muno munyika vointerpretera nechishona sezvakunongoitwawo muno mumakotsi. Kana ari marussians vanonyora nechirussian, kana ari machinese vanonyora
nechivachirumanzivointerpretera
maamericans kuti izvi tinoreva kuti kudai kudai.
Ramba yanyu muri parunhare vachirumanzi. Taita mumwe muteereri tina vamananda vari parunhare. Vamananda makadi?
Ndiripo kana makadi vajonga nemhuri yese Zimbabwe pasi rese. Ndichiti makadi zvenyu kwese kwese pamuri.
Aiwa ndichipindurira vateereri ndofunga vapenyu. Taura henyu.
Okay vajonga, ndinoda kupindawo muchirongwa ndichiti mashoko amuri kutaura ndanzwa ndakatakateerera vamaguhu vachitaura. Ndoda kuuya nepfungwa inoti pakaputika diamond kwamarange rakasvika nyika yadova yakanga yangomira nougetegete nyika ichitambudzika zvikuru patova nenzira yekuti nzara yakanga yawanda mukati menyika. Nhasi uno pabuda information yekuti pabuda kunofungidzirwa kuti vari kuita research vanoona sokuti kungangobuda oiri kumuzarabani. Ngatimbofungai kuti iri kubuda oiri iyoyo pairi kubuda iri kubudazve zvakare kana kuri kokuti iripo iri kubudazve zvakare. Nyika iine matambudziko asina kana chokuziva kuti apa unotanga nepapi apa unotanga napapi. Ndanga ndakateerera paurongwa hwenyu hwamangwanani panyuzi dzamangwanani maticha ari kutaura kuti tiri kukanda mapadza pasi kureva kuti hurumende vashandi vayo vese vachakanda mapadzi pasi. Zvetsiti iwo ichitaurawo kuti aiwa rungano runa harusati rwapera apa gavhumendi iri kuti hurumende iri kuti taona zvakati ngatimboridzai kuti tizvitsvake. Ndambonzwawo idonno who commented about the issue of political analyst kuti vamwe vanokomenda on political issues but vasina research yakakwana vasina ruzivo rwakakwana. I think commenting on the political, let's try to build a board of love. Kana tikangokomenda tiri vanhu vari negative from time to time handioni tine patinoenda. And handizvo zvinoita kuti ZANU-PF ichaiwe hope nazvo. Handizvo zvingaita kuti titi ZANU-PF inonzi ngaichibva pamaZimba because taramba takaikumberedza tichitaura zvakangochata pamusoro pazvo. Zvakanaka ngatiedzei kuti zvamana mataura vamaguru muchiti kwaonekwa oiri uku chikurudzirai muchiti toda kutokurudzira hurumende kuti danai vana vese maengineers ari kunze kana vari kupi ngavauye vabatane nevakomana ivavo vari kote veaustralia ava Here is the story. And I'm sure he understands very well if he was there in 1980. Mine was under control by the private sector. So in the private sector, government is not simple.
Yes, during the course of the political 30 seconds, Vamananda.
In 30 seconds, in Rikuti, let us use a hope of our country.
Mm-hmm.
Let us focus with one sense, with a unity, by building our government and encourage them, but also the corrupt people. Let's see the prospect. Mm-hmm. They should start being eradicated.
Mm-hmm.
And move on with those who have got the country at heart. Thank you.
Thank you so much. Mr. Mananda is one of our regular callers from South Africa. He's saying, his idea is that each time the country faces a crisis, something crops up, like when the diamonds were discovered in Marange, Zimbabwe was facing a crisis, and now it's in another crisis, and there are prospects of the Muzarabani oil and gas mining there, which could also help Zimbabwe get out of its crisis. But he's encouraging people to unite and work together as a country. That's Mr. Mananda. Before him, we had a caller, Mr. Nyekete, who says he lives near Marange, and he's saying that during the diamond mining activities in Marange, the illegal miners were getting more money than the government. That's what he was alluding to. He's saying those who were mining or getting diamonds illegally, we could see what they were benefiting from the sales of those diamonds. Yet the government was getting diamonds in lorries and loads of diamonds, but it claims that it got nothing from Marange. That's Mr. Nyekete Chris.
Yes, Jonga. Haba Sanders Kumas is msakazweni we Studio 7 Live Talk. Lamhlanje ke sixoxa ngodaba lwemigodi kukunenge ke osokwenzakeleyo. Siyazi imigodi eminye ivaliwe, eminye njalo ilokho kuhamba kungahambi kahle. Lokuthi kona kukhona okungatholakala phansi lapha eZimbabwe okuthiwa khona ngama oil reserves ukuthi angaba khona. Yiko ke sixoxa ngakho silomnumzana Farai Maguhu, umqondisi weCenter for Natural Resources and Governance, sibe njalo lo lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Gadzira Chirumanzu. Mr. Maguhu, so when you look at what has been happening on the mining sector, do you think, apart from the corruption that you mentioned, there is some kind of hope for the resuscitation of failing mines like the Wange Colliery, for example, and other gold mines? Do you think this is something that can be turned around in the next few years?
Yeah, I think the companies can be resuscitated. But I have to qualify what I mean here. They are going to rob the treasury to revive those operations. But the truth is, those companies are very productive. Wange Colliery is a very productive company, but there are vultures who are looting from that company, who will make sure that it will never give profits or generate profits. So what they do is this. I'll give you just one indication of what is happening at Wange Colliery right now.
The coal that we produce in Wange has got several grades. The lowest grade is $20 per ton. The highest grade goes to as high as $500 per ton. But when they sell the coal, they make sure that 99% of the coal they export is declared as $20 per ton grade. And the rest of the coal, no matter how expensive it is, the money will not find its way to the company books or accounts. And then when they have destroyed everything, they will go to the treasury and they will force Peter and John to bail them out, to finance their out-of-this-world lifestyle. And you know about the abductions that were taking place regarding Wange auditor in the last week, something that was happening there. It shows you that the mining sector in Zimbabwe is run in a mafia style. It's not that I'm negative. I'm very positive about the future of this country. But I just believe that as long as criminals are not where they belong, which is Chikurubi, let's not give people false hope that tomorrow is brighter. You know, only they say the definition of a fool is somebody who repeats the same experiment and expect a different result. So as long as we have criminals, we have got access to the central bank and the treasury where they can go and ask for bailouts when they have stolen, when they have to be prosecuted, Zimbabwe is going nowhere. We will remain in the doldrums.
Thank you so much, Mr. Magoo. Please do stay on the line. I understand, Chris, that we now have Mr. Joel Gabuza, who is the chairman of the Parliament Committee on Energy and Power Development, the Portfolio Committee. And before we go to Mr. Gabuza, I just want to read from our listeners on Shona Facebook page. We have Donald Mamboma, who is saying, please call me. Trukweza kuwafonera. And then pana K. Mukunda, anzi kanama drug barons ziku South America. I chengeta the ordinary people. Kuimi wanwanta zone kuchengetana kuzimbabwe. Ndofu ngandusha wadokutara kuti vaita zvema drugs South America vaikwanisa kunge vaitochengeta makommunity asi kwachiyadzwa hakuna zvakabudako. Hanzina ari kuenderera mberi. Why did the government not seek advice about the value of the diamonds? This is national treasure. Ndiye zvakare K. Mukunda anyora apo. Tichange tichiramba tichingo tuerenga shirukubwa kwa tereri wedu. Chris, you can greet Mr. Gabuza.
Yes, Mr. Gabuza, welcome to the show.
Thank you very much.
Yes, Mr. Gabuza, we spoke a little earlier on. You were in a meeting. Was it the parliamentary committee meeting?
Yes, I was in a meeting, a mines COVID meeting. I'm only a member of that committee.
You're just a member. Okay, now can you just brief us what the important highlights that you had this morning or afternoon?
Yeah, the key issues that we had with a very long intensive meeting starting at about 8 o'clock, and we are only dismissing now. I think you listeners might be aware that we have this problem of Wange Collier, which has been on the cards for quite some time. Since last week, we have been trying to investigate what is going on. Things are not rosy at Wange, and things are not okay, and an immediate urgent solution needs to be done. The minister has tried what he's done, but I think it falls short of solving the problems of Wange Collier. And we heard from all stakeholders, with the workers, with the minister himself, with his permanent secretary and the various boards under the line ministry. So we tried to deliberate, and it took quite some time. We had to break for lunch, but it seems it's quite a mouthful.
We have We have Mr. Farai Maguwu, the Director for Center for Natural Resources Governance. And earlier on, you know, he told us about the pricing system in the Wange Colliery where coal is graded, you know, differently. We have one which is $20 and the other one which is more. But when it's exported, they just round off to the nearest figure, which is 20. Did you discuss about such issues?
The problems about Wange, I don't want really to differ with Mr. Magu, but I don't think the major problems with Wange is about pricing. It's all to do with production, to do with corruption. The cost model, it's higher than the revenue. So eventually, Wange is continuously making a loss because they are selling less than what their production cost is. Why? From my own perspective and from the evidence that was being gathered, clearly, you must also understand that I'm not raising the issues on the basis of what we listened today. I have been involved in Wange for some time, and being a secretary for mines in the party that I represent in parliament, I am very conversant with these issues. I am very privy to some of the happenings there. The problem is not purely about pricing. It's just mainly
Let me correct you there, Mr. Kapuz. I did not say that he, you know, like basing all the problems on the pricing. I said he just pointed that out as one of the problems.
Yeah, it's a very small problem, actually, if it's one of them. But the major problem is mainly about the administration of Wange and the lack of political will to solve the problem. And clearly, from my own perspective, nobody's interested in solving the problems of Wange because those who are supposed to solve the problems of Wange are indirectly benefiting from the problems that are in Wange to their own advantage. That's my own view from the way I look at it. If I was given the mandate to solve the problems of Wange, it wouldn't take me just 1 week or less than a week. Those problems would be gone because there is no complete. The coal is there. The coal market is there. The production is going on. And the major problem with so many companies which are owned by various managers and various politicians which are benefiting from the confusion in Wange and getting some tenders or maybe, let's say, getting some contracts without going to tender. And most of the time, the prices are wrongly given, the monies are given to those companies with very little trickling to the company itself. I think those are the major issues in Wange. It's not about the low prices internationally. The coal is there, the various grades, yeah.
Okay, thank you so much, Mr. Kapuza. Please stay on the line. We have a caller, Silomlaleli lapha, uMasuku. Siyakwamukela kuhlelo.
Linjani baba?
Siyaphila linjani baba?
Hayi, uhawula thina mphele.
Akusiphi imbono yakho?
Hey, uyazi ukuthi lapha ilizwe lethu ilizwe elinothileyo mphele. Kodwa yesh. Silendubeko ukuthi kulezihaga abantu abangamasela. Akula muntu okhangela omunye. Ngoba ilizwe lelo ungalibheka kahle kahle, I've been to Chiato sometimes, abantu bakhona bayakhawula into engakaziyiboni. Kodwa kuthiwa khona kulento ukuthi ingaphilisa abantu. Lokhu konke okukhulunywayo, lokhu kuyabe kusenzakala, lokhu kusendaweni yokuthi omunye lomunye azivulele amakhala akhe, angangenisa ikhala. Hayi, sokurayithi-ke khonapho. Uyazi zithwele nzima nje kodwa ilizwe leli ingalinganisa namanye amazwe amancane kakhulu kodwa aphileyo kupheleleyo. Thina singabantu abahawulayo. Ingazi ukuthi kanti yena uNkulunkulu vele wasithatha wasibeka kuleli lizwe kwakutheni. Ngoba kathesi ubona yona isalukazi sebukhaya kubizwa loli yusa. Akungitshele baba ukuthi khona nge-diabetes, nge-BP, uyayithola kuphi leyo yusa ukuthi athenge, kodwa ilize lithiwa linothile kule gasi. You can mention any type of ama-minerals akhona la. Kodwa vele kuba kuphelela nje kuyinto yokubalisa. Sibalisa njalo nje, silivulele liphethi, silivale, silivule njalo, silivale futhi. Kodwa kungela nto enceda umuntu. Hayi, ubuhlungu kakhulu bafowethu ukuthi nje nami ngike ngifake leli lizwi lami, ngiyajabula ukungena kulolu hlelo ngihlala umuntu olalelayo mpela kodwa namhla ngiyajabula ukuthi lami ngingakwanisa ukuthi ngifake umbono wami sincedisana labafowethu abangababa phandle ukuthi ngaziphi indlela basincede bantu sahawula saphela thina la.
Hayi, lathi sijabulile ukuba lawe emoyeni, sibongile kakhulu Masu.
Ngiyabonga. Mhm.
Yes, Jonga is saying, Mr. Masuku is saying there that, you know, the country is very rich, but unfortunately, there's a lot of corruption and so forth. That is, you know, it is setting the country backwards.
Maybe we can bring in Mr. Chirumanzu. Mr. Chirumanzu, you heard from Mr. Magu there, and then Honorable Gabuza, and later Mr. Masuku, our caller. Maybe you can give us your thoughts and comments.
Yeah, well, I tend to agree with the Honorable Gabuza and the other gentleman, I can't remember anyway what the name, that we as Zimbabweans, we need to focus on developing this country. I don't know if I am correct to say, Mr. Magu, every year in Zimbabwe, there is mining in Indaba. I don't know whether he attends these Indabas to articulate his position, his fears, his worries, his statistics, so that people who would be around, including media, would be in a position to capture those views, so that maybe the relevant authority would take action. I don't know if he attends to this. Now, there is this mining commission, whether the Honorable Gabuza, they invite people like Mr. Magu, who has all this wealth of evidence and experience, to articulate his position so that the country can move forward. What I personally hate are people who are just crybabies, who expect other people to solve problems for them. I want to believe if Mr. Magu, in his area of expertise, could maybe one day make a toy towards the Ministry of Mines or towards the Parliament, articulating his position. I want to believe whoever has got the guts to listen would listen, because he has what facts that can move this country forward. What I hate are people who just make comments, who are just cry babies, and expect someone to toil for them while they are sitting on their laurel.
Thank you so much, Vachirumanzu. Hanzina Vachirumanzu, chavasinga farire vanhu vanongochema vasina zvavari kuita, asi vari kuti vanotsigirana kana kutsinira mashoko Honorable Gabuza nemumwe mutauri abva kutaura. Anofunga muteereri wedu vamanhanda vataurawo panyaya yekuti dai vanhu vachishanda vakabatana pamwe chete kuenda mberi. Tine mumwe muteereri yezvino tinavasamanyemba parunhare. Makadii
baba.
Aiwa, tiri wapenyu. Asamanyemba wari kupi zviya?
Nyazura,
aiwa tinotenda zvikuru. Kuri sei unyazura nasi?
Nyazura kuri nani, kupisa jeshi.
Kuri kupisa, aiwa ndizvozvo, hanzi kubikwa kwemvura kuti inai zhizha rakusvika. Tipeiwo pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yatiri kukurukura nezvayo.
Isusu hatidi kurova imbwa tatoiga musingi, bikozi nyaya yandiitika ndeyekuti ine udzvanyiriri hwainahwo. Ukatarisa izvizvi vanhu vari pano vatozudza, vanhu vari kutotambura misha yavo akaputswa, hapana chavakawana. Saka zvinototityisa kana pakanzi pabuda imwe mineral inoda kumainwa inowana mari pagavhenmendi mari, zvinoreva kutambudzwa sezvava zvitaurwa Maguhu kwevanhu vari munzvimbo iyoyo nevanhu vari muZimbabwe. Kumhosana kwavakutaurwa kuya kuya very true kuti vanhu havachaonani. Saka isusu kana tikafara uyezve the public itself will not get even any benefit from those minerals, because vane masimba vachauya vakutoti muzarabani ndeyavo. If vauya nekumainira nyika, asi ivo vanenge vachida kuzviitira ivo pachavo. Saka zvinombo vari kuti Maguhu kuti
nhare iri kumboita ichidzima. Vasamanyemba, nhare iri kudzima.
Alright,
seconds wasamanyemba tipe ndo chirongwa cha kupera tipe wangu mukana.
Thank you so much. Ndoda kubvunza vachirumanzi kuti vari ku defenda kuti vanhu havana kufa here uye haurawi here muno Zimbabwe nevanhu vari kutonga ve ruling Zambia.
Vachirumanzi. Hello, vachirumanzi. Hello, vachirumanzi vasamanyemba vari kuisa mvunzo.
Ndoti vanotaura neshoko hapana pandamboti dini vanhu vakavurawa havana kuvurawa hapana mbotaura nezvekurawa kwomunhu iye zvino handimunhu havari kupinga kuti hapana chatinowana ende so forth vamananda vambotaura kuti isusu ezizimbabwenzi ikoko kwavari kuchiedzwa ikoko chii chavanoita personal nokuti kuda kubvesana napamusoro pamadhaimondi madhaimondi aya kana achinge amainewa anobhenefita munhu wese kana ari kuhange ndozva vanofanira kuunderstand kana maminerals akaonekwa munyika iye zvino tina maareas anowanikwa goridhe kana chiki yatengeswa hazvire kuti ikoko kwaiwanikwa ndokunofanira kudevelop otherwise dei vachitotiudza kuti you know ndozvandambotaura kuti munhu anotaura neshugu uyezve asingazivi zvaanotaura kuti maresources anowanikwa munyika muno anobatsira ani nani habatsiri that particular place kuno otherwise dene vanhu vese vari kumatebele dhosi kama kuti inzvimbo yenyama varivo vanongoita nyama chete but that is not the case. Andibona vanotengesa nyama ikoko kumadebeleland yobring a foreign currency that foreign currency doinovaka clinic ikoko kumarange ikoko kusina mombe kusina ranching. Saka people need to understand these things kwete kuti munongotaura asati ari well informed ndizvozvo zvinozokonzeresa saka zvanopiye zvichizoti vanhu ngavadzidziswe vasingazivi ngavadzidziswe so that kana vakuvhura muromo wavo vanenge vachiziva kuti vanotaura zvinhu zvinohwikwa navanhu.
Thank you so much. Vachirumwa dzinguva yako mhanya Chris tingoti dimu kune vamwe nekuti nguva kwangosara 40 seconds.
Yes sir, Jonga. Maybe we'll give this chance to Mr. Kapuza since he wasn't on the show for long. Mr. Kapuza, we touched on the issue of the Lupane gas which has gone unexploited for some time. When you are in your committees, tell us what you talk about on this issue.
Just for Lupane gas, from historic my historical memory, only 5 million was required to do an exploration to verify how much gas is there in Lupane. And you can't tell me government since the past 14 or 20 years when gas was discovered, government can't raise 5 million to establish the quantities of the gas. Because there is no investor that can put his money for exploration of the resource that does not belong to him. Let's know how much gas is there, then an investor will come in knowing exactly how much gas is putting money for. I think these are things that government must prioritize. And we have raised these things to government, every budget, a figure is put up, but that figure is never released for the exploration of the gas.
So we're sitting on the resources that we're not taking advantage of.
Thank you so much, Mr. Kapuza. Unfortunately, time has come that we say goodbye to each other. Mr. Kapuza, thank you so much. The chairman of the Energy and Power Development. Oh, I'm sorry. He is not. He's just a member of the Parliamentary Committee. And we had Mr. Farai Makuhu, the director of Center for Natural Resources, and Mr. Gadzira Chirumanzu. Thank you so much. And all those who called us.
Dini, Jonga Kandemiri, Tosangana Mangwana, Mnezhimwe, Shurongwa, The Studio 7.